Kuti kuti 2018 chakataya ichi chirongwa chinotaridza kuti takugadzirira kuti chitore masimba gore rinouya pamaelections a 2018. Chakataya zvinongoreva izvo kuti takudzokera kuvanhu, nokuti unoziva kuti isu tiri bato rakazvarwa navanhu rikakurira muvanhu richibva kuvanhu richitongwa navanhu. Saka tiri kuti ngatidzokerei kuvanhu, tinovaudza kuti 2018 chakashaya, nyika yaenda kumawere, yanyura. Saka toda kuti tibudise kunyura kwayaita ukoko, tipe vanhu ndaramo yakanaka. Tiri kuti chakashaya gore rino, toda kutaura nemiti munharaunda dzenyu.
Ndivanani vamuchange muchitarisira kusangana navo muurongwa hwenyu ihwohwu hwechakashaya?
Atinotiwo muchirungu maopinion leaders, masabhuku, masadunhu, madzishe, vakuru vedzichechi variko kumaruwa kuno muno madhorobheni, tichivatsanangurira kuti mapurogiramu edu isu akamira sei panyaya dzeminda, takamira sei panyaya dzedzidzo, takamira sei panyaya dzevanhu vanorarama neurema, takamira sei panyaya dzeindustrialization, takamira sei. Tichingoti tivana kuziva, hatina kutiwo muchirungu mapolicies emusangano wedu.
Kana muchinge muchizoenda muchisangana nemunhu one on one, hamuoni here kuti zvinototyisa kudarika vanhu vachiya pamusangano?
Unoona jonga maitirwa azvinoitwa zvine strategy. Tingataura hedu strategy yedu, nokuti nyaya dzestrategy hatibvi kutaura paruzhinji. Asi pane maitiro atiri kuita. Kutanga mangwana mugovera, vatungamiriri vebato kunational level, provincial level, district level, zvichidzika kusvika kubranchi chaiko, vanenge vachipinda muvanhu. Nokuti kupinda muvanhu zvinenge zvichida kuitwa nezvidobi dobi. Zvounoona kuti nzvimbo yakaita seiyi ine maitirwo anoitwa zvinhu. Vamwe vanoda kusangana navo mudzimba dzavo, vamwe vanoti kwete ngatisanganei kumabasa edu, vamwe vanoti ngatisanganei kuminda yedu. Strategy tinayo, vanhu ngavafatira zvavo.